weekend.
Mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera tabatawo munyori mukuru webato remDCT vaDouglas Monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzokubatsira zvavo. So mezanisa wamugabe vachitora niko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech asi takazoona vamugabe vakutiponda takazoona vamugabe vakuuraya nyi asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti chetezera vataura iwo kuti maelections ariko gore rinouya iyo inyaya yatotambira zvikuru chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena uyezve vanhu vanenge vari safe vanhu vachachengetedzwa asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsauro mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action tinoona kuti pa 7 years vakanga vari pati yegovernment yamugabe in fact vakanga vari one of the key ministers wamugabe saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho saka tanzwa zvavataura hongu asi tuda kuona action yacho tuda kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo tuda kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine mitina ma CIO here tiri kuda zvakare chikurukuru chatiri kuda ndechesidzo dzakachena uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi nokuti masoja akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana zvirikuitika kuzanu PF.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba bari zvazvisingafambi iwo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurira tikawirirana zvikasaitwa takawirirana kuti kana kuti vaya vavabereki vakabva kuna Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanotanga kurejista kuvhota zvisina dambudziko takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa saka isu tiri kutaurana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri taakuda kuti ndapati dialogo yacho inge iine simba yekudairekta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene asi kutaurana kwedu hakunei hakunei nezvinosvika nemasoja nemapurisa nemaCIO saka tinoda kuti actions dzinge dziripo kusave kupora chete.
Uyo angari munyori mukuru webato remDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRodsville Police Station vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparare renyatwa uko vari pari zvino vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sefinal Human Rights Watch kuti vachombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 14 nemauto anga akapakatira pfuti vanhu vakapaza gedhe vakapaza musha wavo madhoo nezvimwe vakavatora vakavarova zvakasimbarana zvese nemudzimai uyezve kuti vakazo vakazoiswa mumapurisa pavapaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge zviito pamutemo kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti kwakasira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiyanishondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona izvi hazvitenderwi pamutemo wezimbabwe kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vangavasaenda pamberi mumatare ezimhosva asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare ezimhosva otaurirwa mhosva yake otongwa oonekwa kunzi mhosva yachona ana here kana kuti kwete hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo
tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi dare munenge muchitarisira kuti riite sei
pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa akatorwa zvisiri pamutemo akasungwa zvisiri pamutemo akachengetwa kwenguva isina kufanira nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare ezimhosva zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuchomba pamberi pedare rezimhosva kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo asi tinoshora zvikurukuru unhu hwemauto hwekuita kuvanhu kasira mberi vasingataure kuti mhosva ndeye ngavarege mapurisa aite basa ravo kana zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa nevamurangakwanisa vagadzwa
kweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBeit Arbed vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa Oscar Pistorius awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore gumi nematatu nemwedzi mishanu Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013 dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu asi dare repamusorosoro ndiro razowedzera chirango ichi vamwe vagari vekwazvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira asa chigoriwa akashanyira kwazvimba ndokuti panyaya inotevera
vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavamugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kunotoni kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri gumi dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama mission mumwe mugari wekwazvimba vafidheri zvichinyanyi vanogara pedyo nepamba pavamugabe kwazvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavamugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika
muno ndodaira kuti ndiri munhu akwanisa kusvika padanho kuti tafara zvikuru mukandisa muchiona kana panapa ndofunga muno mazvimba kuti takafara takafara chaizvo munyaya iyoyo kuti mukatenderera mukanyatsotarisa mukatenderera muno hamuna development is one of the underdeveloped places muzimbabwe zvinhu zviri pasi chaipo chaipo tingataure edu zvakawanda asi mukatarisa development yaimuno mahamuna mvuka na utendira kwa mga ite munu mungu yoso wata amuna development.
Mungu mugaro kwa zimba wa Amos Masiarwa wanotivano tigira za kaitwa ni masoja kumanikiza wa mugabe kusia basa vachita hapana budiriro ya wakaita mazimba wa Masiarwa wanotivano mugabe munane usarura sezo wakaitira ama zavo zipakutama za kanaka asi wachikanganwa rujinji rwe mazimba pamwe ne munyika
amuna kana development ya wakato itawano wakato zo developer vega iwe shawa wa ito uraya yotikuno kwa zimba kutori uwezi kutori zimba kutori kwa zimba kutori na kana shakambo sumuzwa kana boro shere mbrako wana waluto tere nunga soso ni mulu chavanga mkwa itawe ni uti wanika grupu kawa chani kipa marisa tume diwa ya ama awa wakera zipachete kwa wana wakaisira magezi nukupambole na iwe pachesu wano kukushi ini la wiki ya wano wesa wana chavaina wawaka visa panzumbo pawaka sunu itazi kutisefa chowo pawaka farane ni jurao
amai Belinda kasanze wano tivano fara zukuru nekusia basa kwa wamu gabe wachiti kwa sarabatu reza anu PF kutiribu demu urumende
isusu wani mekunu nechiti kwa chaka itinaisi ee chakachi gamu chena zredu asa asa zanyan sotu zikapatiri kuda chatiri kuda isusu na chekuti zanu PF nga hiva yata uva chefe shuna zanu PF tekashitari sa isusu chumukuto mwona ngurugu uori shete hapana nukuna kutitira zatimuna nga hito mbota ambe kuto uvangaidze
vamasiyarwa vanoti hurumende yebatore zanu PF apana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza
zvosva mugabisha na munangagwa zvakangofanana vamunangagwa vanoshanduka vanoonza namugabe vana vemunhu mumwe chete
asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa
kuzvo zvatongopo ndozvotungasepa kuzvidara zvazvida ndozvatongopo kuzvidara zvazvida ndozvatongopo kana vakasainyira nawo vakataura ndozvabvuma kusaina faini kuti chinzvimbo chechake chachiri chake chakakabvumawo kusaina faini vari kuasepta kuti to tingaita sei ndozvaita sei ndozvatopo hapa zvokuzviita
vamugabe vakasiya basa svondo rino mushure nekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanu PF ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Kana wakatungu zawa nesiri ya kweiro Chitungu famba nesiri ya ko Kunyangwa unyifaisa manjiri ya kwei ya Chitungu faisa nesiri ya ko Mya kuti
Zongo edi apera regaiti mbotari samsure na uja kare. Father Fidelis Mukonori avo vaibu muyananisi pakati pe vaibu mtungamiri wenyika va Robert Mugabe ne vakuru vemauto vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.